Justice Mangota vangotanga nekutsamwira mumiriri weseti achiti kwezvi zvinomboitirwei kuti munhu anongosungwa orwoiswa kumatare iro wara ndiro rakaishuwa here handi munhu aifanira kubva anzi aenda kukoti before in 48 hours. So dare ratsamwa chaizvo zvokuti vamakona havana kana chavambotaura chakawanda. So dare rabva rangoti imimi chienda munowirirana order yekuti munhu abude uyu. So tangobuda paya paya 5 minutes ndokuita order, and order yati izvo Linda ngaaburiswe chop chop forthwith. Number 2, kusungwa kwakaitwa Linda kuri panze pesection 50 bracket 2 yeconstitution. Number 3, warandi yakaishwa kwamutare against Linda yabva yakanzurwa ipapo. So zvaitika zvinotifadza nekuti matare ari kurakidza kusimukira achikoshesa marights evanhu.
Ko makwanisa here kuti mumbotaure naye kuti munzwe kuti anga achibatwa sei ari muusungwa, nekuti taimboona akaiswa ngetani dzemumakumbo, zvanga zvichifamba sei?
Kana makaverenga zvakanyorwa navajacob Mafume vakanomuona last week, anga aiswa kuchikurubhi kwevarume kwete kwevakadzi, ende vanga vachirohwa ikoko vachinyimwa chikafu. Asi iye anga achitota zvitori nani kuti agare kuvarume, because kuvakadzi akubva amako achinzi noise iriko ndiye ari kuitungamira. Anga ari musolitary confinement, and solitary confinement it's a question of time before inini datoita application yekutaura solitary confinement iri unconstitutional.